vachipa hombo hwavo kukomisheni iyi vachamisa vati havana chavanoziva nezvenyaya iyi asi vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika nehurumende yavamunangagwa.
Issues of politics is what has brought us here, where people are necessarily divided over partisan issues. What we would want to see is to see Zimbabwe that is above partisan politics, Zimbabwe that is above, you know, enclaves of where you come from, what you eat, what you believe in.
Vashitaura pachitiko ichi, vachamisa vati vari kuda kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vachamisa vati pane zvose zvavari kuita vari kuitira remangwana renyika, vatiwo vakaedza kutaura navamunangagwa zvikaramba. Izvi zvatsinirwawo navabiti avo vati zviri pachena kuti vanhu vakafa musi uyu vakaurayiwa nemasoja pamwe nehurumende yezanu PF iyo yavanoti ine nhoroondo yekuita zvemhirizhonga.
Ndisi zvamunoziva imi bato riri peaceful. Vanoita zveviolence muno vanozikamwa. Izanu PF ndo zvatataura pacommission zvinozikamwa. Tine vanhu vakawanda vakaurayiwa, vakachekwa, vana patirikombai, vanatonderai ndira. So kunzi isusu tinzi mavictim, tisina pfuti, tingakoze violence, inyaya isina musoro.
Vabiti varambawo mashoko ekuti vakaonekwa musi wakaitika mhirizhonga iyi vaine vaimbova mutungamiri wevechidiki muprovhinsi yeHarare muzanu PF vaJim Kunaka, avo vave nhengo yebato renational patriotic front vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire. Zvichakadai vachamisa vashora kudamburwa damburwa kwanga kuchiitwa zvanga zvichiburiswa paZBC utungamiriri weMDC pahwanga huchitaura pamberi pekomisheni iyi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati zviri kuitwa nehurumende inzira yekuda kuuraya bato ravo.
Isusu takauya kuti tizotaura chokwadi. Chokwadi chero pavachitaurira, chero pakaungana vanenge vachitsvaga nhema, pakaungana vanenge vachironga zverima, kana une mwenje unobuda. Saka isusu takati tiuye, tiuise mwenje wedu munyika. Tiri kuuyisa iko zvinovadzima ZBC nokuti vanotya mwenje. Isusu tiri kufamba tichataura nyaya yedu zvavachazoita nayo. Ruzhinji rwaona tekeshere pasi rese kuti ndivo vari kuda kupomera nekuuraya demokrasi. Ndivo vari kuda kupomera vanhu. Munhu akafanana anovhunza makwai kuti makwai andidyira nyama pano. Ndozviri kuitwa ipapapa vachisiya mapere ari panze.
Hurumende inoti pakafa vanhu vatanhatu musi wakaratidzirwa uyu, asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanogona kudarika gumi sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.